manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri zvita 13/2016
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi semazuva ose ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vanotibato ravo richapinda mubatanidzwa nemapato ane muonera pamwe neravo. Uye zvinenge zvichitsigirwa neruzhinji rwevanhu mubato ravo.
Musangano weZanu PF unotanga kumasvingo mubato iri muine makakatanwa.
Tawanda Chikosi anopinda pakati peve chidiki wakawana mbaire we Young Achievers Award.
Ii ndiyo mimwe msoro inaudzerudza nhasi chiuya kwa muri chibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC.
Mutungamiri webato reMDCT vamogentsvangirai vanoti bato ravo richaita mubatanidzwa nemapato ezvematongerwo enyika ane muonero wakafanana nebato ravo. Vachitaura pamusangano nevatori venhau apo vazivisa nezvepamire bato ravo panyaya yemubatanidzwa wemapato pamwewo nesarudzo dza 2018 vatsvangirai vati mukupinda mubatanidzwa uyu bato ravo richaita izvi kana zvichinge zvichitsigirwa neveruzhinji mubato ravo. Izvo zvinotevera musangano weNational Council yebato ravo waitwa nhasi muHarare pamwe nemumwe weNational Executive wakaitwa neZuro iyo yaitarisa nezvenyaya huru mbiri idzi. Mutauriro wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vanoti vatsvangirai vaburisawo pachena kuti bato ravo richange richitanga gadziro resarudzo mugore ra 2017 panguva imwe chete richinge richiramba richiendesa mberi nyaya yekuti mitemo ine chekuita nesarudzo igadziriswe. Vatamborinyoka vanotiwo panyaya yekuti MDCT iite mushandira pamwe nemamwe mapato, misangano miviri iyi yasunga kuti bato iri richabatana chete nemamwe mapato ane maonero nemafungiro mamwe chete neravo. Ngatinzwei vatamborinyoka vachitsanangura.
Kwakurukurwa nyaya dzakati wandei, kwakurukurwa nyaya dzesarudzo, kakakurukurwa nyaya dzekubatana, kwakurukurwa nyaya yemaprogramu emusangano a2017. Saka tingangoti muchidimbu panyaya yesarudzo. Zvaonekwa nemaorgans maviri emusangano aya zvikapasiswa nhasi National Council kuti 2017 tinemaprogramu akati wandei atichange tichiita aadhoptwa neNational Council. Yekutanga inyaya yekuti tichaita yatinoti policy council kupera kwaJanuary kana kutanga kwaFebruary. Iyi inyaya yekuti kana tichinge tapinda muhurumende chii chatichaitira vanhu, mapolicy government kana hurumende nyowani. Pawiriranwo zvakare kuti gore rinouya tichiramba tichingosimudzira nyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakajeka dzatingati free and fair election. Nyaya inenge yakanyanya kukosha yataurika inyaya yekuti isu semusangano inyaya yekoalishengana nekubatanidzwa nekushanda nemimwe misangano yezvematongerwo enyika. National Council yapasisa kuti isu semusangano tichashanda nemamwe mapato. Isu semusangano tichasangana nemamwe mapato nokuti izvi ndo zvakare zvakawiriranwa necongress yatakasangana muna November 2014. Asi tichida kushanda nemamwe mapato zvakadaro tine zviga zvatemwa neNational Council kuti totaura nemamwe masangano tichitaura zvemurongwana zvemuzviga zvakamira sei. Vataurwa nyaya yekuti tinoda kuti titaure nemapato anowirana nenyaya yedhemokirasi, nenyaya yeutongi hwejecheteri, nenyaya yekubata vanhu vese zvakaenzana.
Saka ndiani achasarudza mapato amunofananga muchishanda navo? Utungamiri here kana kuti zvichabva muvanhu?
Vatsvangira ndo vakazi nemusangano ndo vapuwo vakapuwa simba rekuita manegotiations kana kutaura mamwe mapato tichiita nyaya yekoalition. Asi semusangano tagadzira zviga zvekuti vatichashanda navo vacho tenge tambowirana panyaya dzipi. Saka ndo zviga zvatemwa nenational council.
Tinoona kuti vatsvangirai vabatawo nyaya kupinda musarudzo. Asi vamwe vari kuti hapana kujeka.
Vatsvangirai vati vari kugadzirira kupinda musarudzo 2018. Nekuti tisaramba tichingopusha tete tichingoshanda zvakasimba kuti maconditions atiri kuda iwayo tichatoenda kuelection. Saka tiri kugadzirira sarudzo, taramba tichingopusha, tichiramba tichingosunda. Asi kuda kutanga nekuora mwoyo tichiti aiwa hazviitwe, zvinofanira kutoitwa chete kuti tiite sarudzo dzakajeka.
Saka toti nyaya dzesarudzo hadzina kugadziriswa kusvika pamunoda, bato rinozoita sei?
Izo zvinenge zvaku National Council kuti izosangana takusvika kusarudzo kuti unoti nemamiriro anenge akaita zvinhu panguva iyoyo chichi chaitika. Asi munofanira kuziva kuti kubvira patakatanga nyaya yekuti hatisi kupinda musarudzo tichitanga yataiti without reforms no elections, ndo zvakatanga kuita kuti tigare mamisangano yatakugara nevheki pamwedzi oga oga tichitaura zvakatokonzerwa nenyaya yedu kusapinda musarudzo.
Avanga vari mutauriro wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari paRunare muHarare neStudio 7.
Tichiri panyaya yeMDCT, bato iri rinoti rakatyamadzwa zvikuru nemutongo wakapiwa navachinembiri bhunu wekuti nhengo nhatu dzebato ravo dzigare mujeri kwemakore makumi maviri. Mumashoko avatumira kuvatori venhau veMDC vati vagara vakazviona kare kuti nyaya yaipomerwa muzvare Yvonne Musarurwa vatungamira emadzokere pamwe navalasti mainge hama yakange yopinzwa zvematongerwo enyika mukati. Bato iri rinoti sebato vatatu ava havana mhosva yavakapara. Raenderawo mberi richitiwo raudza magweta aro kuti nyaya iyi ikwidzwe kudare repamusorosoro reSupreme Court. MDCT yati inovimba kuti vatatu ava vachawanikwa vasina mhosva. Bato iri rinotiwo richamira nevatatu ava kudzamara vachenurwa nematare.
Mudhorobha remasvingo mafuma nhasi makazara nevatsigiri vezano PF ava vanga vachinyoresa mazita avo kuitira kuti vapinde mumusangano wepagore webato iri uyo watanga nhasi kumasvingo kwakare. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri ava vange vachinyoresa mazita avo pachikoro chemasvingo Polytechnic kuti vabvumidzwe kupinda musangano uyu uri kushoropodzwa nevamwe vagari mushure mekubuda kwemashoko ekuti ZANPF yakashandisa mari inosvika mamiriyoni matanhatu pagadziriro dzemusangano uyu. Mari iyi yakashandiswa kuvandudza migwagwa yedhorobha yaiva nemakomba kuitira kuti motokari dzemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe dzifambe zvakanaka. Kumucheke kunogara veruzhinji kuri kuvandudzwawo dzimba dzeuswa dzaigara vaiva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mushakabvu Simon Mzenda kuti iitwe imba inozoshanyirwa nevanoda kuona zviwanikwa zvenyika. Imwewo nhengo huru yeZANPF masvingo amai Maina Mandava vanoti gadziriro dzavo dzakafamba zvakanaka uye vatanga kugashira vaenzi vavo nhasi.
Mapreparations ari kufamba akafamba zvakanaka, ari kufamba zvakanaka pavenyu panaka, potaridzavo kuti people are ready and prepared kutambira vanhu vanouya kuconference. Saka zvirinotifadza zvikuru. Accreditation nayo iri kufamba zvakanaka, iri kuitwa kupoli. Vanhu varishuwa a lot of enthusiasm kutida kuuya kumusangano wavo zvikuru vemasvingo.
Asi izvi hazvisi kufadza vagari vemudhorobha iri vari kuti uku kutambiswa kwemari apo veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo. Mumwe wevanhu vasiri kufara neurongwa uhu ndivatakundwa togara sei.
Izvi zvatirwadza kunyanyanya isu sevanhu vanobhadhara mutero wetax maratepayers. Tinobatikana nokuti mari dzedu dzenge dzichishandiswa zvisizvo. Iko zvino tinoona mapaipi chichi zvimwe zvakatengwa zvakatosara zvakawandisira zvitora zvazvakona kushanda uko kwacho kuti kuti kuri kuihwa basa chairo chairo. Unozoona kuti panosara pane mabasa ari substandard. Iko zvino vari kumisa mabasa maprogramu edzimwe emamwe mapazi ehurumende. Saka hatichahwisisi kuti iwo munhu wani ndiye wanyanya kukosha here. Iko zvino vari kugadzirisa dzimba dzepavhikai zvoita senge isu vana vedu vanogarapo havasi vanhu. ivava kuvuya iko zvino zogara pondo vane mvumo yekuti vagare pakanaka chete.
Umwe womugari aramba kudongwa zita rake ati zvinorwadza kuti musangano weZANU-PF unokochesa mukuru wenyika chete kupfuura ruzhinji rwevanhu.
Hainise mugari wamasvingo ndinoona kuti kukanganwa kwemusangano weZANU-PF kuti vanozongofunga kuti zvinofanira kunaka kana mutungamiri wenyika achifanira kuuya. Asi iye ndiye anofanira kuti mutungamiri wenyika ndiye angaifanira kutoona kuti zvakashata kuitira zvigare zvakagadziriswa. Kuti zvekuti kana kwaita musangano wavo zvinhu padoo pazvinofanira kugadziriswa.
Vamwewo vagari vari kutsutsumira ZANU-PF achiti yazoyoka vamuzenda kwapera makore 13. Dzimba dzavo dzakanga dzakanganikwa dzangova matongo kunyange hazvo pamusha apa paitirwa zvematongerwo enyika munguva yeutongi hweudzvinyiriri. Vamugabe vanotarisirwa kuvhura imba yavamuzenda musi wechina. Hazvo musangano wepagore watanga nhasi vamugabe nevamwe vavo vanotarisirwa mudhorobha musi wechina pavanovhura musangano wavo uri kuitirwa pasi pedingindira rinoti Moving with Zim Asset in Peace and Unity. Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka mubato iri zvichitevera kurwisana kuri kuitwa nezvikwata zviviri zvinoti Generation 40 neTeam Lacoste. Generation 40 inonzi ine vanhu vakaita savaSevius Kasukuwere navaJonathan Moyo nevamwe ichitsigirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe. Ukowo Team Lacoste inonzi ine vanhu vanotsigira mumwe wevatedziri vemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata zviviri izvi zviri kurwira kutora masimba kana vamugabe vabva pachigaro. Vamugabe vanotarisirwa kuvhara musangano wavo musi wemugovera uye unotarisirwa kupindwa nevanhu zviuru zvinomwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mumwe muzvina bhizimisi wechidiki vatawanda chikosi avo vakatanga apu yavo inonzi Road Rules inobatsira vanoda kutora zvitupa zvekudzidza kutyaira motokari kana kuti provisional license. Vanoti vari kufara kuti mumwe vanhu vakawana mubayiro weYoung Achievers Award. Chirongwa chemubayiro uyu chinokokerwa nebepanhau rezveunyanzvi reTechnology Magazine kana kuti Technomag. Vachikosi vanotenda zvidzidzo zvavakawana kuAmerica makore mashoma apfuura pasi pechirongwa chaikokerwa nemuzinda weAmerica, icho vanoti chakavabatsira zvikuru mukuva neruzivo rwekugadzira apu yavo iyi yazovawanisa mubayiro. Vanoti ivo nevamwe vemukambani yavo vakashanda kwemakore maviri nechidimbu kuti vazokwanisa kusvika pavasvika apa neapu yavo yemitemo yemigwagwa kana kuti Road Rules. Mbairo iyi yakapiwa vakaita mabasa anonwisa mvura munyaya dzezveumizha mugore rino. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kuuya kwatakaita kuAmerica zvakatibatsira zvakanyanya nekuti inini ndisati ndauya kuAmerica ikoko ndichipinda muchirongwa chekuti ndiuye kuzodzidziswa zvemabhizinesi kuAmerica. Ndakange ndabvunza ndikati tinogara tichiona makambani ekuAmerica anotangwa dziri pfungwa dzevechidiki dzakaita sana Facebook dzakaita zvakadaro dzichingotangwa muchingozonzwa nyaya kuti vanhu vakangotanga vari vechidiki dzotozoita makambani mahombe epasi rose. Saka mubvunzo watakabvunza ndewekuti vanombozvifambisa sei kubva munhu paanosvika achiti inini ndinewo pfungwa yangu yandoda kuita kusvikira yatozova bhizinesi rinoonekwa pasi rose. Saka ndozvatoda kudzidza izvozvo. Saka ini ndakangonoiswawo paorganization inotora vanhu vanenge vauya nepfungwa dzavo vachinzi nepfungwa yekuita bhizimo vodzidziswa zvavanofanira kuita kusvikira pfungwa yavo iyo yaabhizimo hombe. Ndokudzidziswa kwandakaitwa ikoko. Ndinoti izvozvo zvakandibatsira zvakanyanya nekuti pandakabvoka kuno pandakatanga pfungwa iyoyi ndakangonge ndichishandisa zvandakadzidziswa izvozvo. And ndinotarisira kuti kuona kwatazoita kupiwa mubayiro kuri kuratidza kuti zvine musiyano kune vamwe vasina kudzidziswa pfungwa idzodzo kuAmerica. Asi chakanyanya kutipa kutifemera kuti tikwanise kutarisa pfungwa iyi kuti tishande naye ndeyekuti tanga tanzwa kuti ruzhinji rweZimbabwe kunyanyanyanya vana vechidiki vanenge vachida kutora malaisensi vanonetseka zvakanyanya kusvika zvekuti vanofoira vazhinji vavo kupfuura hafu yevanonyora vanofoira ende zvinenge zvichivadhurira sevanhu vechidiki tichitarisawo mamiriro akaita zveupfumi hwenyika. Saka takafunga kuti regai tigadzire chinhu chingabatsira vechidiki kuti zvisavaomera panyaya yekuzotora malaisensi kuti vazova madhiraivha anenge akatenderwa pamutemo.
pamira pakadai muri kushanda nemamwe makambani here uyezve imi seve chidiki ndepapi pamuri kuzowanawo mari yamungati iri kubva pachirongwa chenyu chemobile app yenyu
tinofara kutaura kuti panguva ino tiri kutoshanda nehurumende takabva kunyorerana an agreement with an organization yehurumende inova nezvekuita nekufamba nezvakanaka pamugwagwa inonzi yo Traffic Safety Council of Zimbabwe kanawo zvekare nevemafoni makambani emafoni nekundo nzira dzinozobhadharwa nadzo nevanhu dzakaita sana EcoCash na One Wallet nana Telecash ndo mawanira atinoita mari kuti munhu anori downloada pagoogle play store oisa pafoni pake ombowana 15 minutes dzamahara dzokushandisa achinosona chinhu chiri kundibatsira here ichi ndinochida here kana kuti handichidi kana 15 minutes dzake dzakwana anozondichibhadharawo $2 ndichishandisa EcoCash, Telecash kana One Wallet ndokuwana kwatinoitawo mari asi isusu tiri kutarisira kuti dai zvaibvira tawanawo mapato kana kuti maorganizations atinoita partner nawo
avo vanga vari vatawanda chikosi vakagadzira app yavo inonzi Road Rules vachitaura namavilas muhlanganya uye westudio 7 vari muHarare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kenya iri kufungisisa nezvekubuda kubva mudare repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC. Vachitaura pamemberero dzekucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika iyi nemusi wemuvhuro, mutungamiri wenyika iyi vakapa mucherechedzo wakajeka wekuti nyika yavo inogona kunge yananga kumusuwo wekubuda kubva muICC. Kubuda kweKenya kubva muICC kunenge kwave kuzoita kwechokwadi kana zvikabudirira semataura ravaita. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakati hurumende iri kuzeya nyaya mbiri dzakapasiswa nedare reparamende pamusoro pekuti Kenya ibude here kana kuti kwete muICC.
Vakasarudzwa semutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti sachigaro weExxon Mobil uye vari chief executive officer wekambani iyi vaRex Tillerson ndo vachava gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvemaindustry nekutengeserana, sangano reZimbabwe Evidence Informed Policy Network kana kuti ZIPNET uye sangano reZimtrade yaita musangano wakakosha muHarare nhasi wekuedza kuumba hwaro hwekukurudzira kutengeswa kunze kwenyika kwezvidyiwa kana zvekudya zvakare zvinowanikwa munyika kana kuti maindigenous foods. Chirongwa ichi chakanangana nekukurudzira mabhizimisi ari kuitwa nemadzimai kunyanya. Mukuru wesangano reZipNet vaRonald Munatsi vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakosha kuita musangano uyu kuti varovanise masoro kutsvaga nzira dzekuona kuti vangatengese sei zvinhu izvi kunze.
Generally, such products takaona asiri kupromotwa, especially when it comes kuti atengeswe sematengeserwo ari kuitwa mamaproducts asiri indigenous.
Ko, zvii zvikafu zvinenge zvichitengeswa kunze? Amai Pamela Muzenda, vanova mukuru munyaya dzekutengeserana kuZimtrade, vanotsanangura.
Tiri kutarisa michero inenge baobab, kana kuti mauyu. Tiri kutarisa vana chakata, mazhanje, masawa, kana vanoti mawanu masawa, miriwo inenge vana nyevhe.
Zimbabwe kazhinji inotengesa zvinhu zvakaita sefodya nezvicherwa zvakaita segoridhe nemangoda. Asi zvinhu maindustry aya hazvina kumira zvakanaka zvichikonzerwa nemisika yekunze isinawo kumira zvakanaka. Mitengo yefodya uye zvicherwa inenge yakati dererei. Ko, zvidyiwa zvechinyakare zvingabatsira here munyaya dzekuwedzera zvinotengeswa kunze? Amai Muzenda vanotsanangura.
Ini ndinoona maindigenous products edu achitengeseka chaizvo kunze kwenyika pakuti kazhinji munozava mazuva ano kunze kwenyika vari kukurudzira zveorganic products varikuda varikurudzira zveutano sirex akada ma products anokura asina ma chemicals akawanda asina chi saka muchaona kuti most of our indigenous products anongozvikurira ega
asi vanowedzerawo kuti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti nyika izokwanisa kutengesa zvidyiwa zvechinyakare izvi kunze
isusu chatinotarisa tinotarisa kuti ma products ako anotengeseka here kunze kwenyika muchaona kuti ma export markets edu ane ma requirements ainawo aunofanirwa kutanga wakwanisira kana kuti wakwanisa kuita kuti product yako inge inokwanisa kupinda munyika iyoyo zvakafana kune ma zvinenge ma certifications avanoti like maybe vanotumira vanhu kana kuti iwe muno unoinvita vanhu vanoongorora maitiro aunoita basa rako nemaprocessoro aunoita kudya kwacho kusvika package kusvika wazvipakeja
vamunatsi vanoti semaonero avo pane mukana wakakura zvikuru ndokusaka varonga kuita musangano wanhasi
kana tinangotarisa nevanhu vari kuda kutengesa chinhu but tanga tichitarisa the whole you know value chain from production up to the consumer and takatoinclude futi even vanhu veenvironment tichiona kuti vanokwanisa kuproducea zvinhu in a sustainable way without damaging the environment saka hurukuro yaunganidza vanhu vese so that
asi dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzakaita saDr Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe dzinoti iri danho rakanaka chose asi pane zvimhingampinyi zvinogona kuwanikwa
hongu zvinogona kubatsira asi maonero angu I think market inogona kuita shoma nekuti zvimwe zvatiri kuti maindigenous zvatiri kudya munomo vakaenda kune dzimwe nyika zvinogona kunge zvichiwanikwa
hurumende kazhinji inoti chinopa kuti itadze kutengesa zvinhu kunze kwenyika inyaya yezvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzakabudirira dzakaita seamerica uye nyika dziri mubatanidzwa weeuropean union asi vanopikisa nenyanzvi munyadzi zveupfumi vanoti kutadza kutonga kwehurumende yezanup f ndiko kwapa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama
Madzimambo emudunhu reMashonaland West anoti vashandi vebazi rezveminda pamwe nevedzisvondo vari kutyora mirayiro yemadzitateguru nekusaremekedza nzvimbo dzinoera izvo zvayo kukanganisa magariro akanaka evanhu mudunhu ravo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwesvondo rekucherechedza magariro evanhu nekushanyirwa kana kuti Cultural Tourism Week nemusi wesvondo mambo nemakonde vanoti pave nekusagadzikana kwemhuri kubhinywa kwevana vasikana vasati vabvezera kwanyanya pamwe nekusanaya kwemvura zvakanaka izvo vanoti zviri kukonzerwa nevanhu zvikuru sevedzisvondo dzechipostori nevashandi vebazi rezveminda avo vasaremekedze nzvimbo dzinoereswa mambo nemakonde vanoti vashandi vebazi remi nda vanongogovera vanhu minda vasingakoshese kuti iri panzvimbo dzinoera here kana kuti kwete
nzvimbo dzedu dzinoera vane pamanji minda havazive nzvimbo dzinoera uroko zvinonzi paisiwa munhu pakati paisiwa munhu pakati paisiwa munhu kuti uvataurire zvasitiwa hausi renzi wemutemo renzi unongoti zvakati kuneti zvakati imi muchiuraya chivanhu chacho tapota kuti kuvese vane paminda garai pasi nemadzimambo muchivabvunza kuti todiye panzvimbo yakadai pane apa pakadii apa toita sei izvozvo mai ndezvinhu zvinoita kuti nyika yedu inake mvura yedu inaye
mambo nemakonde vanoti vedzisvondo ndivo vevamwe vanopinda mumakomo anoera vachinamata zvinopesana netsika dzechivanhu
asi iye zvino vanova vasikwira kana mapostori vanova vasisungira muchaga mutsvuku magari mumo vachiita se makuuraya nyika yedu nechinoti kudii
asi mumwe munamati wechechi yechipostori yechishanu vaedwin tsvakai vanoti madzimambo anofanirwa kuziva kuti zvinhu zviri kushanduka chinamato chiri kutsiva kunamatwa kwemidzimu
machifu ndoharidzi vedunhu kana vachikwanisa kunobvisa zviri mumakomo achona ivo ndoharidzi vedunhu ngavabvise but kana vane zvavakabata vachiziva kuti vane zvavari kuita ngavasiyi because iko zvinotsika yako yaichi Kristu haisiri ya kudhara ende chinyakare chakabuda fashion yaamwe iko zvino yaichi Kristu ndo yapo iko zvino
vanoona nezvekushanyirwa mudunhu remakonde vasamanga takura vanoti nzvimbo yechinhoe caves yave kushanyirwa nevanhu vashoma zvichienzaniswa nenguva yakare vatakura vanoti kushomeka kwevashanyi kuri kukonzerwa nekubviswa kwakaitwa chinhoe caves panzvimbo dzekushanyirwa dzepasi rose kana kuti UNESCO International Heritage Sites makore mashanu apfuura vatakura vanoti pane nzvimbo dzine mapopoma nerusvingo dzakawanikwa mumatunhu ehurungwe nezvimba idzo dzingangounza mari kana dzikashambadzirwa zvakanaka
then tine maheritage sites atakaita identifying madistricts medu atiri kufunga kuti tingakwanisa futi kunaita showcase for the sake yekuti atiunzirewo matourist muareas here
veruzhinji vakasvika panzvimbo yekushambadzirwa iyi munzvimbo yekutandarira yeguta rechinhoi vakafarira musika wekutengesa mishonga yechivanhu yemhando yakasiyana-siyana muzvari Fiona Mulilo vanoti vanhu vakawanda vari kuuya vachida mishonga yeblood pressure kana kuti BP, diabetics pamwe neyekusimbisa pabonde
Okay, pakutambira apa vanhu vari kuzvigamuchira chaizvo kuti zvinhu zviri kuvabatsira muupenyu hwavo kuti izvezvi tinonzwa macomments from different people diabetes, BP, maacids, magallstones nemakidney stones ndo zvinhu zvinonyanya kushungurudza vanhu vakawanda nowadays
vanhu vanodarika chiuru vanonzi vakabvakachira nzvimbo iyi pamazuva mashanu ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Nyaya yemirishonga mudzimba nekunze idambudziko riri kubata mamiriyoni evanhu pasi rose izvi zvinonzi zvinokanganisa magariro evanhu uye kugadzikana kwenyika kunyangwe hazvo varume nevakomana vachitsangana nedambudziko iri vanhu vakawanda vari kushungurudzwa madzimai nevanasikana mwanasikana mumwe pavatatu gore roga roga anoshungurudzwa muupenyu hwake Kushungurudzwa uku kuri kuitika mumabasa, munyaya dzezvitendero uye kuzvikoro. Nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana inonzi inokonzereswa nekushaya hanya kwehurumende uye magariro evanhu asingakoshese kodzero dzemwanasikana nekuvatarisira pasi. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vanoti munorondo yenyika dzepasi rino kune nyaya dzakawanda dzekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana asi vanoti vari kufara kuti mazuva ano nyaya idzi dziri kuongororwa kuti dzipere vaKerry vanoti zvirongwa zvakaita sekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mirishonga iyi munongedzo wekuti vanhu vepasi rino vanoda kumisa nyaya yemirishonga inoitwa kumadzimai nevanasikana mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yemirishonga kumadzimai nevanasikana kunyanya maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotarisa zvinoitwa nevechidiki cheThe Connection na 8 pm tiri kutarisa dambudziko reHIV AIDS mune vechidiki.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Iye zvino regai timbonzwa mubvunzo watumirwa nemumwe muteereri weStudio 7.
Nai mukoma Blessing naJonga ndokumbira kubvunza nezvamatemita varugara muSouth Africa. Vakanzi vachaitwa sei kumberi kwatinoenda uko. Achazorenyuwa here kana zvichagara zvangu kuona tikwanise kuramba takura tumidziyo twedu wano wandichinda nato.
Aiwa tinotenda mukoma vabvunza mubvunzo asi vasina kuti pazita ravo. Nyaya iripo ndeyekuti pakataura Studio 7 negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba vakati nyaya iyi ichiri kuzeiwa vari kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti poitwa sei.
Saka aiwa rambai makapianisa zvigunwe dzimwe nguva zvinhu zvinenge zvichienda zvichigadziriswa pane vanhu panotauriranwa. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo richapinda mubatanidzwa nemapato ane muonero pamwe nemafungiro uye zvinenge zvichitsigirwa neveruzhinji rwevanhu mubato ravo.
Musangano weZANU PF unotanga kumasvingo mubato iri muine makakatanwa.
Tawanda Chikosi anopinda pakati pevechidiki vakaona mubairo weYoung Achievers Award.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiya mina Chris Kande munhau dzeChindebele.